Vaimbovamupurisa muZimbabwe Republic Police vaMalvern Mudyiwa, mumwe akapona nepaburi retsono mushure mekubatwa nechirwere ichi vasina kunge vabayiwa nhomba yeCovid-19. VaMudyiwa vanoti vakatozonoponera kuchipatara chekuParktown, uko vakange vopuwa mweya wekufema kwemavhiki matatu sezvo vainge vozarirwa uye vagara vaine chirwere cheasthma.
Ndasvakumba ndobva ndangofunga kuti ayo inenge flu manheru, ndakuda kunorara. Ndakanzwa kuti haisiyo flu, pane zviri kutova zvakakosha zviri kuitika muviri mangu kwakuedza. Ndakunzwa kuti aiwa hazvichanyatsoiti zvakanaka. Ndakazoenda kwachiremba, chiremba ndobva titaurira kuti problem iri kuti izvo munenge makasangana nechirwere chiriko ichochi ichi, that's COVID-19.
VaMudyiwa vaendera mberi vachiti vakashamiswa apo vakapedza kugeza vakatarisa pachiringiro vakaona mufananidzo wavo wairatidza kuti vainge vasara mapfupa chete.
Kusvika kumba, kusimuka ndaizvizvi ndisiku kwangu zvakanakanaka, asi ndasimuka ndikagara pasi ndaita fanika munhu andifamba 50 or so kilometers. Pandakati ndoda kudi, ndoda kuti ndimbogeza, pandakapinda mubathroom, ndapinda mubathroom ndikutoseka zvangu ka, asi zvandakaona ndakashamisika. Ndichitarisa pagirazi, I was surprised by the thing which was appearing before me, a mere skeleton. My skin yanga yakwatuka. Pandakapedza kugeza makwene aibuda mumusoro nchida kukama musoro wangu.
Mumwe mugari wemuHarare kuTinwood North vaProvidence Moyo vanoti vakabhadhara mari yakawanda zvikuru kuti varapwe chirwere ichi vari kumba kwavo. Vanoti chirwere chavasiya vasinganyatsogona kumira kwenguva yakareba zvekuti kuti ende kuri kubayiwa nhomba kune vanhu vakawanda zvinovanetsa.
Ini ndakarwara nechirwere cheCovid-19 kwemasvondo anokwana kuita mana. Ndakangotanga ndichipera simba kusvika ndanga ndisingachakwanisi kufamba zvakanyatsonaka. Ndairwadziwa pachifuva asi ndandichikwanisa hangu kufema zvakanaka. Ndakazokwanisa kuenda kuchipatara mushure memazuva anokwana kuita mana ndokuzonotesta positive. Vachibva vandipawo prescription yemadrugs, ndiri pamadrugs iwayo ndakatangawo kunzwa appetite ichidzoka, ndikanzwawo kuti ndakunyatsowanawo simba mbichana mbichana. Asi chakaramba chichirwadza chifuva, asi zvino izvi aiwa ndakunzwa zvakanaka, ndakatesta negative mazuva apfuura aya.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano avo vari kuita ongororo yemishonga yeCovid-19 muzvare Miriam Chemanza vanoti vakabayiwa nhomba vakatapurirwa chirwere ichi havazonyanyi kurwara sevasina.
Dhoka vari mbudzi uru rinotapukira zvakanyanya nekuti rine simba pamusoro pemamwe marudzi ekovhidhi atinoziva. Rinokwanisa kuzviratidzira mumhando dzakawanda dzakasiyana-siyana panguva imwe chete. Rinobata vanhu vakavhakisinitwa, rinobata futi vanhu vasina. Asi kumunhu akavhakisinitwa marwarire aunoita akasiyana nemunhu asina kuvhakisinitwa.
Nyanzvi yeutano Dr. Tinashe Gedhe vakurudzira veruzhinji kuti vabayiwe nhomba yeCovid-19 uye kuti vasateerera zvinobuda pamabande mutande zvisingabvi kunyanzvi dzeutano pamusoro penhomba dzeCovid-19 sezvo vanhu vakawanda vari kupedzisira vapinda muna Tice River. Vaendera mberi vachiti panguva ino yeCovid-19 chakakosha kubayiwa nhomba yechirwere ichi nekutevedzera kurudziro yeWorld Health Organization yekuti vanhu vapfeke mamasiki, vageze maoko uye vagare vakatara mukana kuitira kuti chirwere ichi chisapararire. Pane gwaro rakaburitswawo nehurumende rinonzi COVID-19 Admissions and Community Deaths by Vaccination Status riri kutsinhirawo kuti vanhu vari kufa zvakanyanya nechirwere cheCovid-19 vanhu vasina kubayiwa nhomba. Gwaro iri rinotiwo vana vadiki vave kunyanya kubatwawo nemhando yeCovid-19 iri kutenderera munyika yeDelta variant. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimzamiri.